Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 25/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, Honorable Abed Ngobebe vamiswabasa. With immediate effect izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprop team.
Batoro MGCT rochikira kuti rinogona kupatsanuka nenyaya yekunetsana kunotyisa kuitika nenyaya yekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Mubato rePDP rinotungamirwa navatenda ebiti munonziwo mune kunetsana nezvenyaya iye. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vovhura Harare Agriculture Show zviri pamutemo.
Vanotora parastata sekunge zvinonzi yava kambani yeZANU PF votanga kuda kusarura vana veZimbabwe nekuburikidza nemapato avo.
The Grain Marketing Board kuchinoyi yopomerwa mhosva yekupinza basa vatsigiri veZANU PF chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rapindwa naPongwe nenyaya yekusawirirana pakuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa uri kunzi MDC Alliance. Nhasi bato iri raita musangano wechimbi-chimbi kuziya mhirizhonga yakaitika kuBulawayo mukutanga kwemwedzi apo vamwe vechidiki vebato iri vanonzi vakarwisa mutevedzeri wemutungamiri webato Muzvare Tokozani Kupe. Asi semunongedzi wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka Muzvare Kupe sachigaro webato vaLove More Moyo uye murongi wemabasa vaBednigo Bebe havana kupinda mumusangano uyu. Vatatu ava vanonzi vakanyora tsamba kuna vatsvangirai vachipa zvikonzero zvavo zvekusapinda mumusangano wanhasi uyu. Vanonzi vakati havasi kufara nemabatiro ari kuitwa nhaurirano dzemubatanidzwa nekuti havasi kusumwawo uye vanoda kutanga vaita hurukuro navatsvangirai vasati vapinda mumusangano yebato. Musangano uyu unonzi wabuda nechisungo chekumisa basa vaBebe vachinzi mashoko avakataura anokonzera kusagadzikana mubato iri. Mutevedzeri wemubati wehomwe vachautoni Hwende varambawo vakamiswa basa nenyaya yemashoko avakanyora uye vamwe vechidiki vebato iri kusanganisira vaShakespeare Mukoi vambomiswawo basa nyaya yavo ichiferefetwa. Asi Muzvare Tabita Kumalo avainge vambomiswa basa vanzi vadzokere pabasa sezvo vainge vazorwa mafuta enguruve yavakanga vasina kudya pavainzi vanochekuita nekurohwa kwaMuzvare Kupe. vaBebe vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vawana tsamba yekuti vamiswa basa asi vatenda kuti havana kuenda kumusangano asi vakaramba kupa zvikonzero. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Nasi musangano wavanhu weMDC uchitungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai waita yatinotiyo muchirungu Extraordinary National Executive Meeting pamuzinda wedu muno mukudzara Harare paHarvest House. Padzewa nyaya dzakati wandei dzakanangana nebongozozo rakaitika kuBulawayo masvondo mashomapfuura. Saka ndinoda kuti vateereri vazive kuti pane zvirongwa kana kuti zvatinga kuti muchirungu maresolutions azobudiswa iwo patsanurwa naPresident Morgan Tsvangirai kupera kwaita musangano wedu wafamba zvikuru zvakanaka chaizvo chaizvo. Chokutanga pana vanonditevedzera Deputy National Spokesperson Honorable Tabita Kumalo vakambenge vamiswa basa vanzi ivo vadzokere pachinzvimbo chavo with immediate effect nokuti wongororo yakaitwa ne probe team yakatungamirirwa na Abita General wedu yakawana pasina humbo wokulanangisa nebongo zozo rakaitwa kubulawayo masondo mashomafura kechipiri pana mutevedzeri wombatwe homwe vachautoni wende vakamhenge vaamikwa basa vawende vanzi vachamboramba vari pasuspension maringe nemafindings akaitwa neprobe team izvo zvakanyanyanangana nemahuya vanonzi vakanyora padandemutande refacebook.
Tiri kunzwawo kuti murongi wemabasa mubato vaAbednego Bhebhe vambomiswawo basa. Chikonzero chei?
Ichokwadi, Honorable Abednego Bhebhe vamiswa basa with immediate effect. Izvo zvakanangana nezvakawanikwa neprobe team. Zvakanyanyanangana nemashoko avanonzi vakataura kune rimwe bepa renhau nderenewsday. Zvinonzi mashoko avakataura kana kuti avanokotwa vachitaura munewsday imomo. Anonzi mashoko anosoresa bato chirungu anoti ivo putting the party's name in disrepute.
Mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yepamusoro yebato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP rinotungamirwa navatenda ebiti nhasi yaita musangano wakakosha wekugadzirisa makakatanwa ekupinda kwebato iri mumubatanidzwa weMDC Alliance ayo anonzi angaoda kutsemura bato iri nepakati. Musangano weManagement Committee uyo waitirwa kuGweru. Mutauriri wePDP vaJacob Mafume vanoti musangano wavo vafamba zvakanaka chose sezvo mutungamiri webato ravo vabiti sachigaro webato pamwe nemunyori mukuru vatora mukana uyu kutsanangurira nhengo dzekomiti iyi kukosha kwakaita kupinda mubatanidzwa. Svondo rino mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGeorge Mukwananzi vakanyorawo gwaro raishoropodza vabiti richiti vakaita hurukuro dzinesimudzira utungamiri hwekuHarare chete vasingatarisewo vamwe vekune mamwe matunhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamafume pamusoro penyaya iye.
Musangano wafamba zvakanaka, vakuru vepati yedu vana president chairperson nasecretary general vatsinidzira kuti kubatana kwemaopposition party is non-negotiable. Vatsinidzira futi kuti vaona progress yataita pamanegotiation. Progress iyoyo inofanirwa kukurumidzwa kupedza tikurumidze kubatana nevamwe tongogadzirisa zvishomanana zvasara president wedu wobva vasaina.
Mazuva apera manga muine kugunun'una mubato renyu kwedzimwe nhengo pamusoro peurongwa hwekubatana ihwohwo. Nhengo dzangachigunun'una idzi dzatambira sei zvamuri kutaura izvi?
Kugunun'una kwakuri kubva pakuti vanhu vanga vachifungira kuti pane chibvumirano changa chakaitwa chinovakanganisa. Bati zvazobuda pachena kuti pane makuhwa nemashoko anga achitaurwa nevesocial media nevamwe vakadaro vanenge vachida kungoputa ukama avataridza patemiri nemanegotiation duku duku pasara. Vakaona zvakafanira kuti tikurumidze kupedza opposition yese inge ichibatana.
Bato renyuwo imo mashoko aibudawo madande mutande mamuri kutaura masocial media rainzi ranga riine nyaya yezvigaro zviri kugowanwa iko kumubatanidzwa MDC Alliance. Maitaura sei nyaya iyoyi kune vamwenyu?
Taitaura tichiti pamwe chete isusu nyaya huru yatinayo haizi yemasiki. Nyaya huru yatinayo ndiye kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, ndo patakatarisana napo.
Saka zvii zvasara zvamungati zvikuru kunhaurirano dzekuumba mubatanidzwa kuti mutungamiri wenyu anga achiisawo runyoro rwake?
Changosara chichemo ndechekuti papangosara kutaurirana masviti mashomanona ekazuru nemasviti mashomanona epalamende. Bati izvozvozvo kana zvangopera zvatinotarisira kuti zvichange zvichipera in the next few days tinenge tava right.
Avanga vari mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vari parunare muGweru neStudio 7. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe nasi vavhura zviri pamutemo zviratidzwa zveHarare Agricultural Show vachiti vafara chose nemhando yepamusoro yezviratidzwa zvegore rino. Vatiwo mwaka wegore rino wakabudirira chose nekuda kwechirongwa chehurumende chekutsigira kurimwa kwechibage icho chinodaidzwa kuti Command Agriculture. VaMugabe vanga vaine mudzimai wavo amai Grace Mugabe avaonekwa paruzhinji kekutanga kubva zvavakapomerwa mhosva yekurova imwe tsvarakadenga yekusouth Africa Gabriela Angels, uyo vakaona ari muhotera nevanakomana vavo Chatunga Bellarmine na Robert Jr. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vakurudzira vemakambani anorima mbeu akazvimirira nevemabhanga vachiti vanofanira kutsigira mabasa ekurima munyika kuti upfumi hwenyika huvandudzwe. Vatiwo mutengo wokukwereta mari mumabhanga uchakakwira zvakanyanya, uye izvi zvinodzorera kumashure mabasa ekurima. Izvo zvinodzorera upfumi hwenyika kumashure.
Financial institutions should also come in to provide sufficiently.
Vemakambani mari vanofanira kupa rutsigiro kumabasa ekurima, nekuti mabasa aya haakwanisi kufamba kana pasina mari. Tinodawo kuti vemabhanga vaderedze mitengo wavo wemari, nekuti kana vakasadaro vanenge vachitokanganisa mabasa ebudiriro.
Zvichakadaro, bazi rezvekurima ndiro ratora mubayiro wepamusoro unopiwa nevanoronga Harare Agricultural Show veZimbabwe Agricultural Show Society gore rino mushure mokukunda vese vairatidzira nekuda kwechirongwa charo cheCommand Agriculture. Mubayiro uyu watambirwa negurukota rezvekurima vaJoseph Made kubva kuna vaMugabe. Kambani yeEconet ndiyo yatora mubayiro wepamusoro. Pamakambani ePortion Nhare, Rural Electrification Agents ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvemhando dzemoto. Kambani yeMarasha yewange Colliery ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani ezvezvicherwa. Mukuranwa nezvinobasa yekutengesa mukambani iyi Dr. Beauty Mutombe vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemubayiro wavawana uye vachaedza kudarika apa gore rinouya.
Kana mavina kudai zvinoratidza hard work, zvinoreva kuti takashanda nesimba. Ndinokuda kunyanya kupa kutenda kune timu yakaita kuti basa iri ribudirire tisvike pakuhwina nhasi. Ndinozviziva kuti isusu seHwange Colliery basa rakawanda muekonomi rekuti tikwanise kuti tipe marasha kunyika yese, kutobhako, kune vanoerera huku, kune maindastry edu vese vanoshandisa marasha.
Mune imwewo nyaya, mutori wenhau anoshanda akazvimiririra Anderson Manyere, uyo anoti akarohwa nenhengo yeZANU PF vaEfraim Chizola achibva asungwa Agricultural Show anonzi acharara muchitokisi kwezuva repiri nhasi. Manyere anonzi aitora mifananidzo vatsigiri veZANU PF apo akarohwa. Gweta ravaManyere vakudza ikadzere vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Manyere ari iye akarohwa ndiye api kupomerwa mhosva yekurova munhu, asi ari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nhengo dzebato reMDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai idzo dzainge dzawana mabasa kumadepo eGrain Marketing Board kana kuti GMB kuchinoi neLions Den dzakabudiswa mabasa nekuridziro inonzi yakaitwa nevechidiki veZANU PF kuvakuru veGMB munzvimbo idzi. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wakabudiswa basa padepoti remuLions Den vashingirira izuze vanoti kusvika pari zvino havasati vagutsikana kuti basa ravainge vawana rakatopera nekuda kwekuti vanotsigira bato reMDCT. Vazuze ava vanoti vainge vashanda kwemazuva maviri vanoti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavainge vashandira.
Adzoka mafast team ngada ndichinotanga basa ndodizwa na supervisor namanje inda meya muya manje kuti mukomana nemusikanzi ndaita musikanzi wei sikanzi a tawe chitotorwa nevanhu vezani pfanga machine dzakapinza nemuruchi weMTC.
Vazuze vanoti pari zvino vave parimananzombe sezvo mudzimai wavo ave kuvaramba nekune rimwe rutivi bato ravo harina zvariri kuita.
Ndabva ndapirirwa ndimuri kana tandiri izvozvo haya mwangu kuri kunzwa kukutyika kuti ndinorarama sei nemukadzi chaipa tena tichatoonana.
Asi mukuru wechidiki wezanu PS Mulions Den vameki zumbunu vanoti manyepo kuti nhengo dzavo ndidzo dzakakonzeresa kuti nhengo dzeMDC dzidzingwe mabasa.
No, vanhu havasi kubovetswa basa asi kontrakti yakapera ema 6 months aku ari kuitwa makontrakt nebranzi basa rapera kana rako tichazokushedza.
Mutauriri weMDC team mudunhu reMashonaland West vaBlessing Mandava vakambobudiswa basa reudzidzisi kwemakore maviri vanoti vachapidza nyaya dzenhengo dzavo kumatare dzimhosva sezvavakaita nyaya yavo.
Eliminator vamwe vanhu ndeyekuti vanotora parastatus sekunge zvinonzi yava kambani yezanu PF votanga kuda kusarura vana veZimbabwe nekuburikidza nemapato avo.
Mukuru weJMB paLions Den vaJosaya Zhoya vanoti manyepo kuti vashandi vakamiswa basa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. VaZhoya vanoti vakamisa vanhu vana nekuda kwekuti kwavaienda kunoshandira kwakambomiswa kutorwa vashandi sezvo chibage chainge chisati chawanda zvakanyanya sezvaifungidzirwa. Vanoziva zviri kuitika muJMB vanoti vakawanda vari kupinzwa mabasa ndevechidiki vakaita zvidzidzo zvenational service vanozivikanwa sevechidiki vebhodha gezi vanove nhengo dzebato rezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chiguriwa.
Kanzuri yeguta reUlawayo nekanzuri yeUmguza Rural District zvakanyorerana chibvumirano chekuwirirana kana kuti memorandum of understanding, icho chaita kuti vamwe vagari vari munzvimbo dziri pasi peUmguza Rural District Council vaitirwe mamwe mabasa nekanzuri yeguta reUlawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chibvumirano ichi chinopa vamwe vagari veUmguza Rural District Council mukana wekuwana mvura yekunwa kubva kukanzuri yeUlawayo. Mayor weguta reUlawayo Martin Moyo vaudza Studio 7 kuti chibvumirano ichi chaitwa nekuda kwekuti kanzuro yeguta reUlawayo sekanzuro yakakura inokwanisa kuita mabasa asingakwanisi kuitwa nekanzuro yeUmguza.
Isu as uLawayo City Council tine capacity to provide certain services zvisingakwanisiwi neMguza. Basically ma services acho ndao kuvapa mvura, kutakura sua yavo, marara avo nekuita maroads.
Nzvimbo yeUmguza Rural District Council yakaganhurana nenzvimbo dziri pasi pekanzuro yeguta reUlawayo uye munguva pfupi yapfuura pange pachimboita makakatanwa pakati pemakanzuro maviri aya pakuti nzvimbo dzakasiyana-siyana dziri pasi pekanzuro ipi. Nzvimbo yeUmtunzini iri pedyo nemusha wePumula asi iri pasi peUmguza uye nzvimbo iyi inonzi yakavakwa zvisiri pamutemo. Vamoyo vati chibvumirano ichi chichabatsirawo kuti vagari venzvimbo yakaita seUmtunzini vaitirwe mabasa ose avanofanirwa kuitirwa nekanzuru sezvo chichaita kuti nzvimbo idzi dzinzi dzavepo zviri pamutemo. Mukuru mukuru wekanzuro yeUmguza Rural District Council vaColin Moyo avo vange varipowo pachiitiko ichi varamba kutaura nevatori venhau vachiti vange vasina zvekutaura zvakawanda. Mumwe mugari wemumusha weUmtunzini uyo angozvidoma nezita rekuti Amai Moyo ati ari kufara zvikuru nekuda kwechibvumirano ichi.
Tari nguva yakareba chaizvo tisina maservices anotarisirwa akadai kuita serefuse collection. Saka patanzwa nezve MOU iyi tafara chaizvo nekuti tirikutanzwa kuti ichaita kuti tiwane maservices ese anotarisirwa kuwanikwa nevagari vanenge vari mumalocal authorities.
Vanome Nhlavano vanove kanzura weguta reUlawayo vati kunze kwekubatsira vagari vanotarisira kuti chibvumirano ichi chichabatsirawo kuti pave nehwaro hwakajeka hwekuti guta reUlawayo richakura sei. Ndakamirira Studio 7 muUlawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa kumaudza nyemba kweIndia anoti vanhu vangangosvika 10 nevaviri vaurayiwa mhirizhonga yaitika mushure mekunge dare redzimhosva rawana mumwe mukuru wechimwe chitendero asingabvumirano nevakawanda aine mhosva yekubata chibharo madzimai maviri. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHugh Zimbabwe Trust rinoti mumwedzi wachikunguru nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzakawanikwa kumatunhu gumi nemana munyika kunyanya kumuzarabani kumachannelland central. Nyanzvi munyaya dzezvematengerwo enyika dzinotiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu dzinowedzera zvakanyanya. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka hwando yestudio 7 abata muzvare Stavile Dewa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHugh Zimbabwe akatanga nekuvabvunza kuti kutyorwa kwekodzero kwakakwira zvakadii mumwedzi yavataura iye.
Human rights violations ari kurekodwa neHugh Zimbabwe through my human rights monitors edu atiri kunyanya kusangana nawo ndekutyisidzirwa kwevanhu yatinoti intimidation pachirungu nekunyimwa vanhu chikafu chine chekuita nematongerwo enyika then nekufoswa kuenda kumusangano ine zvechekuita nezvematongerwo enyika zvichati
pane vakafa here.
Aiwa tisati tasangana nekutsvuka kweropa revanhu but panengone vamwe vanenge vachingorohwa.
Nzvimbo dzakanyanya kunetseka nyaya iyi ndezvipi uyezve munofunga kuti chikonzero chacho chingava chipi?
SeHugh Zimbabwe tiri kuona kuti nzvimbo dziri kunyanya kunetsekana nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu inzvimbo dziri kuri kuitwa restructuring process yezanu PF from cell branch neward level nekunzvimbo dziri kuitwa mapresidential interface rallies iko kuri kufoswa vanhu kuenda kumarallies nevanosapota zanu PF. Mukatarisa pane rali yakabva kuitwa kuchinoi nekushungurudzwa kwevanhu pakaitika ikoko neimwe yakaitwa kumashingo neyakaitwa kwamutare neyakabva kuitwa kumatebeleland kugwanza.
Makambotaurawo here navanhu vezanu PF nenyaya iyi?
Tina programu dzakasiyana siyana tiri kuita mamwe acho atine target lobbying iyo yatiri kutarisa vari kunyanya kupara mhosva idzi tichivaendera munzvimbo dzavanogara tichida kuti taitaura navo tivaone kuipa kunokonzereswa nenyaya dzemhirizhonga kuti vagadzirise zvinenge zvichinetsa kushungurudzwa kwevanhu.
Muzvare Stavile Dewa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHugh Zimbabwe Trust vanga vari parunare natanonoka wande westudio 7 vari muHarare. Iye zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa mashoko anotaura pamiro hurumende yeAmerica paudyidzana kwayo neEthiopia neKenya.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Hurumende yeAmerica inoti yakazvipira kuona kuti hakuna vanhu vanopa chikwata cheISIL kana ISIS mari yokushandisa mumabasa eugandanga. Bazi remuAmerica reState Department kuburikidza nechirongwa chinonzi Rewards for Justice rinoti richapa mubayiro wemamiriyoni mashanu kumunhu anopa umbowo hunopa kuti vari kubatsira ISIS nemari kana zvombo vasungwe. Asi kuburikidza nekuba mari kubva kumigodhi yeoil yayakapamba muSyria neIraq, ISIS yakakwanisa kuwana mari yakawanda yekuita mabasa eugandanga. Akandika kutanga munyori muhurumende yeAmerica kana kuti Secretary of State achipa mari yakanangana nevanhu vanobatsira ISIS. Wose anenge aine umbowo hwevanobatsira ISIS anonzi atumire mashoko kuhofisi yeRewards for Justice kuburikidza newebsite inoti www.rewardsforjustice.net. Kubva zvaparurwa chirongwa cheRewards for Justice muna 1984, vanhu vanopa umbowo vapiwa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tinotenda tanonoka. Zvinotomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLetstalk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tangatine hurukuro nemuimbi Selma Mutukudzi. Regai timboenda kuchirongwa ichi munzwe zvaitika.
Tinakuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu pa Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona inenzi ni Marvelous Mplanganya uye. Aiwa nasi semusi wechishanu kudai tiri kubika hanga pano nasi si Selma Mutukudzi. Tichange tiri kukurukura nemuimbi Selma Mutukudzi achitiudza kuti kukarwi yako hangasa akakanyura afungeiko.
Hangasa ndakasenda pairi nemukoma wangu anoitwa Sandra. Taingoda kungozvikurudzira nekuzvisimudzirawo sevanhu vane vari mumhanzi. Saka hangasa ingori nziyo yekufara.
Zvinorevei zvekuti hangasa? Nekuti kana uchiteerera muri kuti imi munobika hangasa nemagitari asi zvinorevei?
Ndinoshamisika chaizvo vanhu vakawanda vari kundibvunza hangasa zvinorevei. Izvi ratakakura tichitaura zvekuti ndaifunga kuti rinotozivikanwa nemunhu wese asi ndikaona kuti ndofunga chaitaura kumba kwedu tega. Hangasa zvinoreva chikafu chinonaka chipi nechipi. Saka taiti tichikura kana kukabikwa raisi nechike ndoti ii nhasi tiri kudya hangasa. Nhasi tabikwa hangasa. Isu chokuti takagadzirira vanhu hangasa inonaka nemagitari. Hangasa uri mumhanzi. Ngoma yauya. Ngomanya yauya, dokwani yazouya ngwenyambira.
Kwa muri kuridza here kwa mungade kuti vanhu vauye iko kupera kwevhikirini?
Mangwana Saturday tinenge tiri ku Club Manake.
Ehe, iri papi? Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo, chikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos chadongorera panhongonya yeCastellaga Premier Soccer League mushure mekudambura chikwata cheHaumine neZuro. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Pari zvino, Dynamos ine mapoints 42 asi yakanwisa zvipodzwa zvakawanda kudarika Chicken Inengezi Platinum Stars. Zvekuti kurova kwavo yadha kukasangana nekudamburwa kwemagamecocks nehwange pamwe chete nekurohwa kwengezi Platinum Stars kana kuti madamburo neHighlanders kunosiya Dzimbare yave pamusorosoro. Madzimbare ari kubhebha moto mushure mekuriraka Haumine 6-0 neZuro. Zvekuti vatsigiri vechikwata ichi vari kutarisira zvimwe chetezvo neyadha munzira yavo yekutora mukombe weleague pamwe chete nekudzokera munhabvu yemuAfrica gore rinouya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi muzvare Susan Mwaira vanoti chitima cheDimbare chasimuka vachiti ivo hachisi kumira payadha asi kuti chananga kunotora mukombe.
Vaya vaimbotidzikisira vave kumashure isu tukutoitora ligi vachida vasingade ende vachatofenda.
Asi Chicken Inn kana kuti magamecocks ane mutambo usina kunyanya kuoma apo vari kusangana nechipangano iyo isina nhoroondo yakasimba apo inotamba kunze kwemusha. Asi mutambo mukuru sondorino ndeuyo uri kuBaobab Stadium mangwana zvekare apo Highlanders iri kusangana nengezi Platinum Stars. Capes United yakananga kuAscott Stadium Gweru uko iri kunotamba nechapungu. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera FC Platinum vs Black Rhinos Mandava, ZPC Kariba vs Harare City Nyamunga, Sondo Bantu Rovers vs Haumine Baba Fields, Triangle vs Blue City Gibo, Cholocho Pirates vs Shabani White City. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekunetsana kunotyisa kunonzi kuri mumapato anopikisa ari kuedza kuumba mubatanidzwa sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa. Tombotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bato reMDCT rotyirwa kuti rinogona kupatsanuka nenyaya yekunetsana kunotyisa kuitika pamusoro pekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 25 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babuthangirayo nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa undawo udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele empumela enjalo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi indukuka yakhe muntu.
Ibandla le-MDCT selingenwe impehlane okuvezwa yimi ikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe.
Lokhethi ingxenye ke MDCT Alliance kuyisimumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni. Izo-ke inkulumo sezikhulumisana ngazo zona lezo kwabathina sebanza be-CPM simalutshwane ke esiwatholileyo. Yikho-ke sokuzakhulumiswana-ke ukuthi amasikla angezelelwe.
Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa i-MDC Alliance. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima weHarare Agricultural Show. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT libikwa selingenwe impehlane okuvezwa ikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe owetheswa icala lokwethula amazwi angcolisa ibandla emaphephandabeni. Isinqumo lesi sithethwe lidale le-National Executive emhlanganweni eliwenzele eHarare ohluze kabanzi udlakela oluqhamuke kuleli bandla kobulawayo kumaviki asanda kwedlula. Umhlangano lo unqume njalo ukuthi umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo kumele abuyele esikhundleni eqhubeke ngomsebenzi wakhe ngoba etholakale emsulwa ngemva kokumiswa phambi kwedale labacubungula elikhuza lokujezisa amalunga ebandleni esetheswa icala lokuphatheka kudlakela lolu. Kodwa amakhumalo ufunyanwe emsulwa liqula ebelicwayisisa ngodaba lolu. I-National Executive inqume njalo ukuthi umsekeli kamgcini ingcebo webandla umnumzana Charlton Wende eqhubeke emiswe umsebenzi. UWende wetheswa icala lokutshotshozela udlakela lwakobulawayo lapho okatshaywa kona umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uBebe, uMakhuphe lomgcini isihlalo webandla umnumzana Love Momoyo bengamalunga e-National Executive kabahambanga emhlanganweni walamuhla okuveza sobala ukufuthelana okuqhubeka kuleli bandla phakathi kwexuku elisekela umnumzana Morgan Tsvangirai lelisekela uMakhuphe. UBebe utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke ekhulume ngokumiswa kwakhe umsebenzi ngoba ebengakaziswa libandla. UNkosazana Khumalo yena uthi uyathokoza ngokubuyiselwa kwakhe esikhundleni lesi.
Engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babuthangirayo nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa undawo udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele empumela enjalo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi indukuka yakhe muzi.
Ukumiswa umsebenzi obekukwehlele lokho singathi kukuphazamisile yini?
Hayi, kakungiphazamisanga, ngitsho sibili lami bengivele ngikhalela ukuthi uma bangaphangisa ukuthi bagcwayisise ukwenzela ukuthi singene kuZulu sikhankasela udaba lokuthi balungiselele ukuthi baye kukhetha.
Abalandeli bebandla lenu bakhathazekile ngokuxokozela esikubonayo kulandela udlakela lwakobulawayo. Wawumisiwe umsebenzi, wena usetheswa icala lokuphatheka kulolu dlakela, suviselwe ngemva kokutholakala umsulwa. Kodwa umqoqi webandla umnumzana Bednico Pepe la isemisiwe umsebenzi kuthiwa wakhuluma amazwi ajojozela ukungezwani. Lithini kibo abalandeli?
Singabatshela khona ikho khonoku ukuthi impumela ye-National Executive iphume le migoqo yona leyo ukuthi ubaba uBhebhe uza kumiswa umsebenzi ukwenze ukuthi kucwayisiswe ukuthi yena wathatha amanyathelo bani kulolu dlakela lolu lwenzakalayo njalo wephula iphi imithetho okutsho ukuthi khona sokuzamele ukuthi udaba lwakhe luhanjiswe ku-National Council eyiyo ibhodi ezathatha amanyathela awokugcina ukuthi kwenziweni ngodaba lonalolu. Kodwa ngethemba lokuthi njengokulandela kwethu esilandela khona imithetho yethu yebandla lethu kuzaba le mpumela, yinto nje esizakhohlwa ngayo bese siqalisa ukuthi sigijime silungiselela ukhetho luka-2018.
Liyabathembisa abasekeli ukuba na elizabuya libambane kuzaphele sikubonayo lokho.
Kumele kuphele ebhuti ngoba udube esilukhangeleyo asilodubo lwami ngedwa, asilodubo lwebandla le-MDC yodwa, ludubo labantwana baseZimbabwe. Even ezindlini lapho esihlala khona singeke sazwana sonke singabantwana, sahlala kwezidlepana. Kodwa kakutsho ukuthi lapho ezidlepane khona kuhle kuphelela khonapha ngokudlepana. Gcina futhi sigumisane umlota, kuzamele sigumisane umlota ngoba umsebenzi ophambi kwethu mukhulu ukwedlula ukuzondana kwethu.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-People's Democratic Party i-PDP lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa i-MDC Alliance. Lumhlangano ulandela ukukhonona obesekuqhamuke ebandleni leli ngoba ezinye iziphathamandla zisithi kazifuni ukungena kulumanyano ngoba bezaphiwa izikhundla ezilutshwana. Abangafuni ukungena kumanyano lo babalisa unkosikazi Lucia Matibenga labomnumzana Gordon Moyo kucacaphulu labanye, kuthi ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano babalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye. Sixoxe lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Dlovu.
Silokhe siyingxenye ke-MDC Alliance kwisinqumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni.
Manje udaba lwezihlalo ama-seats la ongani yiwo abange umsindo luzahanjiswa njani?
Yizo-ke inkulumo sezikhulumisana ngazo zona lezo ngoba thina ebandla besithi malutshwane ke esiwatholileyo, yikho-ke sokuzakhulumiswana-ke ukuthi ama-seats la angezelelwe. Sinanzelela ukuthi kule professional representation ye-parliament esokubuya le-senate kusho ukuthi bazazama ukuthi bakubone-ke ukuthi bakubamba ngendlela enjani. Ikanti okunye-ke ibandla lethelo likhala ngakho kakhulu yukuthi xa siyi-alliance-ke singayibizi ngebizo lelithi MDC sifakele inye ibizo, mbono yami lakho baza kukhulumisana-ke. Kukhanya ngani hhayi ukuthi siyathokoza sibili kule ngqubela phambili-ke nge-alliance le sikhangelele ukuthi yenzakale siyingxenye yayo lasike ibandla le-People's Democratic Party.
Kungani lingazwani le gama leli elithi MDC Alliance?
Lokho sikwenzela ukuthi angithi bona abanye bebekukhangelele ukuthi sasiyingxenye ye-MDC ngesikhathi esidluleyo. Kodwa-ke sithi thina kathesi silibandla elizimeleyo i-People's Democratic Party PDP, yikho-ke asingeke-ke singene kukhetho ngebizo lelinye ibandla. Xa singamabandla sihlangene ukuthi sisebenzelane ndawonye kuhle-ke ukuthi sibe lebizo-ke elingathinti elinye lamabandla, kuyibizo nje elisingathi linyibushali njengalokho sasibona kusenzakala kwamanye amazwe njengabokhinya ukuthi kule Rainbow Coalition kulalokho lalokho kuyabe kuhlangene nje amabandla abesebenzisa-ke ibizo-ke elinyutrali athi ukuthi kusetshenziswa ibizo lelinye ibandla. Kungezinye zezinto nje okuzakhulumisana ngazo. Kodwa-ke into ebimqoka into ebinkulu kithi-ke indaba yokuthi-ke sithole izihlalo ezilutshwane i-14 besingancincane kakhulu. Yikho-ke hhayi kuyakhulumiswana silokuthokoza njalo sikuthemba lokuthi-ke kuzaba le mpumela enhle yabantwana beZimbabwe-ke angincedakale ngomnyaka ozayo ke sinqobe ibandla le-ZANU-P F sibambile singamabandla wonke aphikisana.
Alo ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule kusemthethweni umbukiso wezokulima oyiHarare Agricultural Show esithi ujabule ngohlonzi lwezilimo ezibukiswa lonyaka. Umongameli Mugabe uthi kubangelwe ikuphumelela kohlelo lukahulumende olwaphiwa igama lokuthi yiCommand Agriculture olukhuthaza ikakhulu ukulinywa komumbu. Umgabe ubekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe obonakale emphakathini wakuqala ngemva kokuxokozela kodaba lwakhe lokutshaya untombazana waseSouth Africa uGabriela Angels amthola elamadodana akhe amabili ehoteleni eJohannesburg. Ku Live Talk lamhla sihlolisisa ukuxokozela osokuqhamuke kumanyano wamabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Iziphathamandla zakwele Somalia zibika ukuba kulabantu abalichumi ababuleweyo kwalimala oyedwa ebuhlaselweni okwenziwe iphula elingenhla kwelizwe duzane ledolobho leBarire elingumakhilomitha edlula amachumi amahlanu ukusuka esigodlweni iMogadishu. Ibandla elibusayo kwele Angola ele-MPLA linqobile kukhetho lokudinga inkokheli yalelo lizwe okwenzele libandla liqhubeke lisembusweni phansi kobe ngumphathimtambo ezomvikela uJoao Lourenco ochiyelwe intambo zobukhokheli be-MPLA ngumongameli Eduardo dos Santos. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe usefake udaba lwakhe emthethwandaba esithi kukhitshwe isivikelo esaphiwa unkosikazi Mugabe ukuze angangeni kwele South Africa athoniswe ngecala alenzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekuvele imbiko ethi unkosikazi Mugabe wadala umonakalo eweteleni ngesikhathi etshaya owesifazana lo labangani bakhe. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amagqwetha kankosazana Gabriela Angels othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe athi lolu daba selusemthethwanindaba kanti luzalalelwa kusukela mhlaka 19 ngenyanga ezayo. Ngesikhathi unkosazana Angels emangalela unkosikazi Mugabe, uhulumende wakwele South Africa wamupha isivikelo sokuthi angabotshwa wathi ukwenze lokho ukuze agcine ubudlelwano beSouth Africa leZimbabwe. Kodwa ke maphepheni afakwe ngamagqwetha kankosazana Angels emthethwandaba ufuna leso sivikelo sisuswe esithi sasingekho emthethweni ngoba unkosikazi Mugabe wayengamelanga uhulumende kumbe kuphelekezela umkakhe ngesikhathi edala leli cala. Inyathelo kankosazana Angels selingconywe kakhulu ngabeZimbabwe abathi kufanele iZimbabwe itshengiswe ukuthi eSouth Africa umthetho uyahlonitshwa nguye wonke umuntu. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Moyo uthi ukujeziswa kwankosikazi Mugabe kuzaba isifundo esikhulu kuhulumende weZimbabwe.
Wonke umuntu owonileyo umthetho awusebenze kuye, akaye emthethwandaba afesane lecala lakhe alenzileyo. UMrs Mugabe wonile so ekuwoneni kwakhe akaboshwe.
Le yinto egcizelelwa isiphathamandla sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions uMnumzana Clement Ncube yena othi umkamongameli laye ngumuntu njengaye wonke umuntu.
Mina ngilifaza kaMgabe ufanele aboshwe ebhadali. I don't think diplomatic immunity yamkhava ngoba umuntu waye ku-private visit, so he was almost a private visitor in South Africa. Akuvunyelwa lokhuyana. So nalawa abantu abangabe eZimbabwe bathi bayamsabona umfazi kaMgabe, I think bayangeka nabo. Esitholakale silwa emahoteli, silwa nabantwana.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe unkosazana Theresia Ngulube uthe South Africa umthetho awuchazi muntu.
Awini Mandela labo babochiwe ngesikhathi besenza amacala bengabafazi babo president babochwa bangene jail. Grace yena nguye onjani. Umsebenzi kaMgabo ukuthi bahambe bechaya abantu bangabochwa. La eSouth Africa kumelanga bakuvumile lokho. So mina ngithi ayikhishwe immunity yamsekela uGabriela ngithi kabochwe uGrace.
Kusenjalo sekuvele imbiko eyabhalwa ngabonogada ababesehoteleni ngesikhathi unkosikazi Grace Mgabe echaya unkosazana Angels. Lumbiko uthi kwasala kule gazi endlini le okwakuchayelwa khona unkosazana Angels. Kwatholakala njalo elinye igazi engutsheni ezasempeteni. Kulodlakela kwephuka isivalo sekhaboti kwaqhamuka isibambo somnyango kanye lesitulo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mqondobanzi Magonya lenyanga elodumo umnumzana David Mhabinjana Ngwenya bathi kuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Umagonya usekela inkosi ekhethwe lusendo lwakoKhumalo ubulelani loBhengula Khumalo. Kuthi uNgwenya yena uthi okumele abe inkosi ngumnumzana Raphael Stanley Khumalo okhethwe ngabantu bakamthwakazi. Ake sizwe bekhuluma ngalokhu belo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook khathi leVOA Indebele. Umagonya usungula lolu daba.
Inkatha iwele kuye umdala nenkosi inkosana uBulelani.
Mhm.
Yikho sokukhona njengesimemezelo esenziweyo.
Akutsho ke uthi bamdinge njani? Ngamafishane sibizwa kwazi wena uyakwazi ukwenziwa njani lokho?
Kulandelwe iprinsipu ethi yona esintwini inkosi izala inkosi. So abantwana abazelwe ngoBhengula engakabi inkosi bonke bayasala ngaphandle njengoba nje abazalwa ngumzilikazi engakabi inkosi. Labo bonke abazange bengeniswe lapha sokudingwa ukuthi ubani ozathatha ubukhosi unkulumana esekwabo ukhulu. Yiyo indlela esetshenzisweyo iprincipe ukuthi inkosi izala inkosi. Siyakwazi sonke jikelele ukuthi i-crown prince yombuso kaloBhengula kwakungumphezeni.
Mhm.
Umphezeni ke watshona ke kachiya ngasizukulwana ngo 1899. So the next in line bakuyindlu kwaMpoliyana uMandiweni ekaNjube.
Mm.
So yikho lapho kuvalwa khona uNjube. Yikho nje loNyamande wenza imizamo yokuthi uNjube ayelandwa eCape Town lapho ababefihlwe khona ngamaNgisi ukuthi abezothatha ubukhosi.
Mm.
Kwesula siyakwazi imbali lakho lokho.
Hayi kuyazwakala kakhulu bamba khonapho-ke sike sizwe sesilobaba lapha ecingweni silobaba uDavid Mhabinyana Ngwenya.
Ngikuzwile ihungahungana lolelo.
Mm.
Kodwa ke thina esimaziyo esisithi nangu sekhona ngulo uRaphael ngoba lo ungumuntu esingamaziyo futhi uzelwe ngubani uhlala ngaphi ukhule njani imagwegwe uyayazi yini inkayi uyayazi yini bake bamlethe ebantwini bambona yini mandulo kube sowusithi ngabe mfaka ukuthi nguye wamakhumalo.
Mm.
Hayi balungile emakhumalweni ngoba nguye ozababambela inkezo.
Lo ke ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ubexoxa lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu bebelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe kuhlelo asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Indebele. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela udaba ukuba amaqembu azadlala njani kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League lapho imidlalo ingena khona kuviki lesimachumi mabili lantathu.
Imidlalo iqala kusasa ngomgcibelo lapho iqembu elikhuba nzima kulezi insuku ele Highlanders elizavakatshela khona eMondoro ukuyadlala neqembu leNkezi Platinum Stars. Iqembu leBhosso liya kumdlalo wakusasa lisanda kunqotshwa liqembu elihlezi emsileni weNgalane eleTsholotsho, kodwa umqeqeshi walo u-Errol Akbi uthi udliwa liqembu elidonsa nzima kulakho ukupha abafana bakhe amadlabuzane ukuba bedlale kuhle leNkezi, lona elihlezi endaweni yesibili eNgalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Black Rhinos ngasemandaba, ele-Chapungu lizadlala lele-Cape United ngase-Ascot, ele-ZPC Kariba lizanqikilana lele-Harare City ngasenyamunga, kuthi iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Wange enkundleni ye-Papa Field. Ngesonto iqembu le-Dynamos lona elibhaxabule ele-Haumine nge-6 kanyango lesine lizadibana lele-Yada enkundleni ye-Rufaro Stadium, njalo leli qembu lisesimeni esihle sokuba lingahluthuna ubukhokheli beNgalane yemiklomelo njengoba balichiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezulu eleChicken Inn, kodwa lona liphethe imidlalo emibili esandleni okusamele liyidlale ukuze lilingane lamanye amaqembu. Umqeqeshi weqembu leDimbare uLloyd Mutasa utshele intatheli izindaba zemidlalo ngemva kokunqoba kwabo ngolesine, wathi kuqakathekile ukuba benqobe njalo nxa sebedlala besekhaya labo.
We are part and parcel of the next stage. I think we believe we.
Sikhona lathi kumqhudelwano wokuphakamisa iNkezo ngemva kokunqoba kwethu, njalo nxa singenelisa ukunqoba nxa sidlala singekhaya kungaba sezandleni zethu ukuphakamisa isicoco.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu le-Triangle lizemukela elebulawayo City eGibo, eleTsholotsho lizadlala leShapane Mine ngaseDilivatsimo, kuthi eleBantu Rovers okuyilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo lizemukela eleHaumine, lona elibhekane lokutshengisela kwabadlali bona abakhalala umsebenzi bekhonona ngokungaphiwa kwabo iholo. Lesi simo sidale ukuba leli qembu lidlalise abadlali abangajwayelanga ukudlala emdlalweni walo lelwe Dynamos ngolwesine. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Woza Friday my sweetie. Kuwoza Friday lamhla sihamba leqembu leDubia Masters lona eselethule idlalade lalo lesihlanu. Untungameli Nkomo usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Le ngenye yengoma ezichisayo ezihamba phambili kuleli dlalade eyiyo njalo ephethe isihloko salo ethi umumo utshintshile.
Zelanela kuna zelela bantu ukuthi into utshintshile. Umumo utshintshile.
Iqembu leDubia Masters lethule idlalade leli ngokwenkwezi njalo lilengoma eziyisikhombisa. Kulale eyolimi lwesikhalanga ethi Chevula. Babuye bacule njalo ngolimi lwesiSuthu kule ethi kina mjita wa rasta. O Omunye wabakhokheli baleli qembu uAlfred Svanda uthi abalandeli babo balamukele kuhle lelidlalade kwele South Africa lapho abahlabela bekhona lasekhaya eZimbabwe.
Hayi, abalandeli balamukele kahle njalo abalandeli ngendlela abakhuthaza ngayo batho nje ukuthi hayi ingabe singakhona ukuthi sikhuphukile lathi siyaphambili.
Ukhona lingobani njengeqembu leDubia Masters?
Abaculayo yimi ke lo Tumelo Dube, and then kube sokubuya uchaya i-rhythm White Man Moyo, and then sokuzobuya ke uchaya i-bass uthina ozochaya ama-drum naye uthina masachafu cha ama-drum. Ikuthi nje imaqembu kuba abantu bakhona nje ba-talented bonke nje bayakhona ukubamba abakhona lapha, and then thina masiyabachala ama-drum. Then sokuzobuya u-Clayton Shoko sakashoko ke ngomunye esincedisanayo laphana lomthokozi Singwenya esincedisanayo ke anti magesazi.
Abangathanda ukuxhumana lani bengalithola njani?
Uma WhatsApp bayasithola ke inamba isisebenzisayo mina ikakhulu ku-WhatsApp ngu-0623229 04.
Akuyibize njani?
0623229 04.
Usibanda ucele uxhaso kubalandeli esithi bengabothenga ingoma zokuzibazela ezithengiswa izigelekeqe emikotweni. Baphuma ke enkundleni ngale ethi mavolontiya.
Dubia Masters besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MDCT libikwa selingenwe impehlane ukuvezwa inkumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo uMnumzana Bednico Bhebhe. Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.